Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 12, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga ndemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yezano PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT riri kukwikwidza richinzi MDC Alliance vaDouglas Mwanzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro rwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabyelection. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa nezuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende wakatadza kubudisa chimuko mushure mekunge paita kupesana. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League anodzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yezano PF iri kuita zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. VaMunangagwa vataura mashoko aya pakuparura kwavaita urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo rezano PF pamberi pesarudzo dzemabyelections dzakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vamberera President Emerson Ndabuza Munangagwa.
Vashara muEpworth nhasi pamberi pezvuru nezvuru zvavatsigiri vebato ravo pavaparura urongwa uhu nhasi. VaMunangagwa vati bato ravo rezano PF pamwe nehurumende yavo vari kushanda zvakasimba kusimudzira upenyu hwevanhu munyika yose kuburikidza nekusimbaradza nyaya yekurima, kuvakwa kwemafactory mumatunhu nezvimwe zvakadaro. VaMunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kushandawo zvakasimba kuti vanhu vagere munzvimbo dzisina mapepa edzimba dzavagere vawaniswe mapepa anoratidza kuti ndivo varidzi vedzimba idzi kana kuti matitle deeds. Vati vagari vemuEpworth nedzimwe nzvimbo dzisina mapepa dzakaita seCaledonia vachapiwa mapepa aya munguva pfupi iri kutevera.
Hatikwanisi kubvisa munhu tomuisa murod kwete. Anotenda pakarod maanenge aenda munenge muna magetsi mune running water. Tozotsvaka kuti tinozovaisa kupi. Pamusoro paizvozvo vegeo special team yaprofesa Murira vari kuona kuti vanhu vangani in all these locations vatinosungirwa kupa title deed. Waona title deed yako tendiyo yava yako yava nhaka yako wava nemapepa ako anoratidza kuti iyi nhaka yachasvira vana nevazukuru nevazukuru vako.
Mashoko avaMunangagwa aya atambirwa nemufaro nevamwe vatsigiri vavo vanga vari pamusangano uyu vakaita savaJacob Ndawana.
Tinotambira mashoko ababa nekuti ndo vakasarudzwa kuva mutungamiri anova kuti akaenda kuLiberation anova anoziva hadhiti yataiva naye nevarungu kwakusina ivo vatoti maalisa enhuezimba. Saka isu tinotenda neurongwa hwavaita vachiita kuti vanhu vagare zvakanaka pava nesettlement. So kuuya kwataita tinotsigira urongwa hune huchitaurwa
nehurumende ichitungamirirwa naDr. E.D. Mnangagwa.
Zvichakadai, vamunangagwa vatendawo kuti mune kusawirirana mubato ravo, zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzema by-elections, pamwe nesarudzo dzemumaprovhinzi ebato ravo dzakaitwa nguva pfupi yadarika. Vamunangagwa vakurudzira vose vakakundwa musarudzo idzi kuti vashande pamwe chete nevakahwina, vachiti chikuru ndechekuti musangano wavo ukunde musarudzo. Vatiwo mapato anopikisa, hafe akatonga munyika, vachiti veruzhinji vanoziva bato ravo sebato riri kushandira kuzadzikisa zvido zvavo.
Wanipa uri kuvatongi, vatongi ndivo vakaungana pano. Vesisi havapana kuti havatongi. Kune vakafunga kuti vanoziva kuti nokuti kuZambia pane pati iriko PF, I think PNZ. Yeah, Achilema. Yakapinda ikoko. Saka wakuno mwise mdenda. Anzi zvazvaita kuZambia zvakuya wakuno. Regai ndikubudzei nyaya iyi. Indai hama dzangu, mubudze ava varume ava veopposition kuti kana munhu akatanga kufamba netsoka achibva muno Muharare achienda China anotanga kusvika neari muno anoenda State House opposition asati asvika.
Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati simba rekutungamira rinobva kuvanhu kwete mumuromo memunhu.
Chatinoziva isu ndechekuti vanhu ndovanodecida kuti achatonga ndiani, and munhu wese mumaprovinces ose atiri kufamba ari kuti ngaapinde ake mukomana. Saka isusu takangomirira isusu 2023 patiri kuziva isusu kuti chabuda ne 6 million votes, 2/3 majority in parliament nekuzotorwa zvakare malocal authorities. Saka isusu basa ratina rezvinezvi nderekuregister mavoters, kuona kuti munhu wese anyoresa kunyanya vechi diki kuitwa kuti 2023 election mukomana apinde.
Vachitaura pamusangano wezano PF uyu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakurudzira vemapato ezvimatongerwo enyika kusanganisira bato ravo kuti atsvage rutsigiro murunyararo, vachiti zvetsvimbo mugodzi ave matakadya kare.
Ngatitaurirei vanhu vedu murunyararo kuti vanzwisise urongwa hwedu hwekusimudzira nyika. Hatichadi mhirizhonga, hatichadi vanhu hazvina zvazvinobatsira kuti tirwisane ugobvisa mumwe ziso kana zino, hazvina zvazvinovaka. Tinoda kuvaka nyika yedu murunyararo mukubatana.
Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kuzivisa vatsigiri vavo kuti ivo nemutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi vakabvumirana pamusangano wavakaita nezuro kuMozambique kwakare kuti vavake factory yesimbi kumanhizi, pamwe neimwe ichange ichiita zvegas kuBuzi kuMozambique, zvichabatsira nyika mbiri idzi mukuwana simbi pamwe negas uye kusimudzira upfumi hwenyika mbiri idzi. Sarudzo by-elections dzakatarisirwa kuitwa musi wakurume 26 munzvimbo makumi maviri nesere dzeparamende uye mumawadhizana nemakumi manomwe nerimwe chete dzekanzuru. Kuitwa kwesarudzo idzi kunotevera kudzingwa kwakaitwa vanhu vakawanda muparamende nemumakanzuro neMDCT yavaDouglas Monzora, pamwe nekufa kwakaita vamwe vanga vaine zvigaro izvi. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Frank Chikowore.
Nyika!
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare, vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemaby-election. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavaita kunhandare yezororo mumusha weHighfields, vaMonzora vati vafara neuwandu hwevanhu vapinda musangano wavo nhasi. Vati nhengo dzebato ravo dzichapinda musarudzo dzeparamende nemakanzuro dzichakunda, uye vafara kuti vanhu vapinda musangano wavo nhasi wekutsvaga rutsigiro vanga vasina kumanikidzwa.
Iko zvinezvi tikatarisa estimation panapa, vanhu vedu vanogona kusvika kuma 5000 people, ende vanhu ava havana kutimwa, vauya vega vachida musangano wavo.
Vati kana MDC Alliance ikakunda, ichagadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe munyaya dzese.
Chekutanga chatoda kuitira vanhu muno muZimbabwe ndechekuti tinofanira kupedza urombo hwapinda muZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemurombo, vana veZimbabwe vari kutambura.
mumwe musigiri webato reNDC Alliance Kiki Mule audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mubato rake richakunda musarudzo zvikuru sei muHighfields West maanogara.
Muno tinotoda Dhagi. Dhagi ndewedu, hatitomborasa Dhagi, ndewedu totomuvhotera chete.
Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Mapato matatu makuru munyika anoti Zanu PF, Citizens Coalition for Change neMDC Alliance anga achitarisirwa ose kuparora urongwa hwawo hwekutsvaga rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi unouya, asi Studio 7 yanzwa kuti bato reCitizens Coalition for Change harina kuzokwanisa kuparura urongwa hwaro kuulawayo nezvikonzero zvisati zvaziikanwa. Mutevedzeri wemutungamiri webato iri waWelshman Ncube ndo vanonzi vanga vachifanirwa kunge vari kutungamira urongwa ihwohwo. Taedza kubata murongi wemisangano muCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji, asi vati titauri nasachigaro webato iri mudunhu reulawayo wavati vanonzi vaStole avo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mutauriri webato iri mudunhu reulawayo waSweden Chirodza. Vamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende vakasangana nezuro muHarare kuti vazeye nhaurirano dzemihoro yevashandi pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council, asi zvinonzi havana kukwanisa kuzonyorerana chibvumirano chezvavakanga vasunga mumusangano uyu. Vamiriri vevashandi vanonzi vakaramba kusaina chibvumirano ichi vachiti hurumende itange yaturunura mashoko ayo ekuti yakanga yamisa basa varayiridzi vasiri kuenda kumabasa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita nemunyori mukuru weApex Council vaJeff Dzatsunga.
Ichokwadi pakaitwa musangano weNorth Joint Negotiating Council wanga uri musangano wekuti sezvo papamboitwa mumwe musangano wokutanga tinzwe kubva kuhurumende kuti pazvikumbiro zvataataita pane zvipi zvakabuda, nokuti isu hatishandi nezvinenge zvangobuda kana kuti zvinenge zvataurwa mumapepa. Saka takakwanisa kuita musangano uyoyo. Hurumende ndo yaifa kuti zivisa zvayauya nazvo, saka zvayakauya nazvo ndo zvatakapakurira kuvanhu.
Zvii zvakauya nehurumende zvamakapakurira kuvanhu zvacho vaDzatsunga?
Zvokuti izvo vakati mari yemaRTGS yanga ichifungidzirwa nevazhinji kuti pamwe ndo pachabva 100 US, aiwa handizvo, iyoyo iri kuwedzerwa ne20% yobhekudhetwa tujanuwari. Then $100 kwakupadzira pamuhoro kureva kuti ichiwanikwa iri mari yokuAmerica USD, kureva kuti USD package yava $175 yatinowana iri mhako yokuAmerica. Ndo zvakabuda maererano nezvemari, uye kuti vanhu vangoziva kuti mari yemaRTGS sezvandataura pekutanga inobhekudhetwa tujanuwari iri yakapapidzirwa ne20% $100 ichatanga muna Machi kuti vanhu vaiwane. Saka ndozvizhi zvikuru zvakabuda pamusangano.
Saka imi makatambira here zvese zvakauya nehurumende izvi sevashandi?
Isu sokuona kwedu takaona kuti zvanga zvaita nani zvikuru chero zvisina kusvika pataitarisira, zvokuti takaona sokuti chinhano chimwe chokuti kuri kutanga vanhu vanogona kutora vomboona tozotaurirana zvepamberi kuti toita roadmap ipi kuti tidzokere ku2018 kumariya taikora nguva zvosvikanga zvichiri nani.
Musangano wakaitwa panguva iyo hurumende yazivisa kuti varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachambomiswa kwemwedzi mitatu. Makabata sei nyaya iyozi?
Isu takati hatikwanisi kusaina chibvumirano kana imi musina kubvuma kuti muchadzokera munotaurira vakuru venyu kuti dai waro marega kudzinga vanhu, nokuti vanhu ava muri kuda kudzinga kana kuti vamuri kuda kupa chitarafa. Vanhu vakaratidzira mukuburikidza nekuti zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka, kuburikidza nokuti mari yanga isingakwanisi kuwe kuvasingakwani kuya kubasa. Saka yuta kati chocho chikumbiro chatakaita ngachipinde muchibvumirano. Iwo akati hazvigoni tinongonotaura nomuromo. Izvi kuti kana mati munonotaura nomuromo, saizvo hatichakwanisiwo kuti tinyorerane pasi nemuchibvumirano maererano nezvimwe zvatati hazvifaizvi. Ndoo mabatiro atakazoita saka takazongoti waziva kwake waziva kwake.
Munyori mukuru weApex Council waDeft Dzatsunga vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nedenda reCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 kubva zvayatanga pazviuru zvishanu zvine 384 kana kuti 5374. Vanhu zana nemakumi manomwe nevana 174 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika yose pazviuru 231,214 kana kuti 231,214. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayava namuongororo dzaitwa nhasi. Yashika nguya kuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kereke Roman Catholic in Cameroon inoti varume vakanga vakapakata zvombo nemusi wechishanu vakabvisa mupanda wechimwe chikoro chevasikana chine mukurumbira chiri mudhorobha reMamfe rinogara vanotaura rurimi rwechirungu riri kuChamhembe kwakadziwa kumadokero kwenyika iyi. Vanotaura chirungu vari kurwira kuzvitonga. Ndo vakati vane chekuita nechiitiko ichi vachiti vakapanisa chikoro ichi negadziriro yachakaita yekupinda mumhemberero dzezuva revechidiki dzakarongwa nehurumende muYaunde musi wa11 kukadzi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kutarisirwa kuita hurukuro parunhare nhasi mugovera. Panguva iyo zvinhu zviri kuwedzera kusamira zvakanaka zvichitevera kutyirwa kuri kuitwa Russia kuti yagadzirira kupinda nechisimba muUkraine. Washington yatambira mashoko epamusoro-soro ekuti kupinda nechisimba uku kunogona kuitika nekukasika zvemusi wechitatu. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaatigira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucia Gunguo vanova ivo vanoita mabasa akawanda vachishanda nemadzimai. Vanoita basa rekunge vari ivo mufundisi uye zvakare vari ivo gweta uye vaine sangano ravo rinomirira madzimai. Rigaitende kwavari tinzwe kuti nhasi vachange vakapfeka nguwani ipi.
Tinotenda chose, tinotenda nekuti koka zveshuwa zita rangu ndonzi Mai Gunguo. Sezvataurwa ndiri mufundisi asi ndinopfeka maheti akasiyana-siyana. Pamwe pacho ndinenge ndiri kansela ndichitaura nemadzimai nemafamilies vanenge vapererwa. Pamwe pacho ndinenge ndiri mufundisi ndichidzidzisa zvakare makereke ikoko. Pamwe pacho ndinenge ndiri lawyer ndichipawo advice yezvemitemo kuti vanhu togarisana sei mudzimba zviri maringe nezvemitemo. Saka heti dzacho shuwa dzakawandisa.
Tombotarisa kuti uku kutanga kwegore ra2022 zvii zvamungayambirawo kune vakateerera zvakanyanya kukosha nyanya kumadzimai kunge vange vakatarisira iro gore rinoiri.
Chekutanga chandinoda kukurudzira kumadzimai ndechekuti gore richitotanga, in fact tingadai tichitoti dai takanga tatotaura navo raakunopera rakapera, kuti hakuna gore idzvara unopinda usina chinhu chawakanyora pasi kuti ndiri kutarisira kuita ichi nechichi. Upenyu huya hwokungorarama, kumuka kurara nekuswera, kumuka kurara nekuswera hauna kwahunotisvitsa. Tinofanira kuve madzimai akarongeka anoti gore richipera rinotera racho ndakutoziva kuti pamwe ndoda kuti ndizvidevelope inini semunhu womudzimai. Pamwe zvinoreva kuti ndiri kudzokera kuchikoro nekuti kune vamwe vachiri madzimai echidiki nokuda kwekuti munhu anenge akakurumidza kuroorwa. Tinoona vamwe vana vanoroorwa vari kuma 6, 17, 18 years mwana achotizira kutodzanemba. But age yacho achiri mwana mudiki. Ngatimbotorai for example kuti munhu kana une makore 30 ekurarama, isu tine vanhu vanobhiliva in long life. Saka kana uchararama makore 80 iwe uchiri pa 30 chete, apa uri kuona kuti 30 waya unawo haana kumira zvakanaka. Saka ndogara here tichitambura mamwe 50 asara, kana kuti ndotora sarudzo yekuti pa 50 asara apa regai nditore 5 ekuzvidevelopa. Ekudzokera kuchikoro kana iri O level ndoita, kana kuri kuzvisimudzira kubva ku O level pamwe ndaitawo diploma, pamwe ndazviendesawo ndaitawo degree rangu, pamwe kudzidza kwandaita, pamwe kubika makeke, pamwe kugona kusona, pamwe kutengesa. Asi tiri kuti munhu womudzimai haikona kugara. Wana chaunoita, develop yourself mugore rino that 2022, kunyanya kuti uwane chehuviri. Because kana ukagara uri mudzimai usina panowanika munhu anogona kuti chimbo batawo dhora iri nekuti une chauri kuita, upenyu wacho hauboreruki. Ndogara ndichiti kune madzimai, chii chaungapirwa mari kana munhu akasangana newe uchifamba kana kuti muri murodhi? Chaangakupira mari chii? Une here zviri muhandbag zvauri kutengesa? Pamwe uri kutengesa mhete, pamwe uri kutengesa mafrutsu, pamwe uri kutengesa mazai chaiwo. Wana chimwe chinhu chaunacho chauri kuita chinoita kuti upurwe mari. Pamwe zvisina unogara pamba pako, pamwe panotori nejurawo negedhi, pane here chakanamirwa pagedhi ra ako? Chinoita kuti vanhu vakatarisa pagedhi pako vanoti regai titsapuke tivape mari. Vamwe vanogona kunge vakanyora mafrizi tipano, mari yemafrizi yota kunge shoma. Asi kupera kwezuva mafrizi achitengwa, munhu anogona kuverenga dhora rake, anoverenga $2 dzake. Saka charamba upenyu hwekurarama nheru usina kuverenga mari. Namata asiverenga mari, tora majora uise pawo ega, tora ma5 jora uise pawo ega. Kana dai ari mabhondi ako iwayo, tora ma20 bondi pawo ega, ma10 bondi pawo ega, ma50 bondi pawo ega. Verenga mari. Ukaona warara usina kuverenga mari, urombo huri kuuya. Iwe ramba urombo, tangira paunokwanisa ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Tinokutendai amai Gunguo, tichange tiri kuenderera mberi nehurukuro iyi svondo rinouya. Tichange tichida kunzwa kune avo vari kurarama vari kumaruwa kuti zvii zvamuri kusangana nazvo, tigowanikwa tichizviisawo pane penyuro vhiki nevhiki. Kana muine zvamuri kuda kutaura, munogona kuwanikwa imi muchititumira ma WhatsApp message pa number dzedu dzinoti +1 202 714 8675. Number dzedu zvakare +1 202 714 8675. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupa ichirongwa cheupenyu hwedu, our lives, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro nemunyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions, kana kuti ZFTU, vaKenya Sichamiarira, pamusoro pekukokwa kwavanoti vakaitwa kumusangano negurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavhima kuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Ngatinzwei vaShamiarira vachitsanangura.
Kutanga ndechekuti nyaya yekuti tionane nemutungamiri wenyika yakabvira makore maviri apfuura. Kubva pataka launcha tripartite negotiating forum tina ivo president vaMnangagwa, takanga tavimbisana kuti taizofanira kuzopota tichisangana periodically tichibriefana nemutungamiri wenyika, sezvo TNF ichichewa negurukota revashandi vapo Mavhima. Zvimwe zvinhu zvatinenge tarangana imo muTNF, mamwe makurukota ehurumende anowanikwa aine kugombedzeka kuti aimplemente izvozvo. Saka saizvozvo tenge tine kodzero yekuti kana taronga zvataronga zvinofanira kunge zvichisvitswa directly kumukuru wenyika, vanhu vapresident. So makore afamba tisina kunge tichivaona, asi takaramba tichingozvitaura muma management committee TNF uye mu TNF yekupedzisira yatakazita walkout akataura chasara apa ndechekuti tichionana nemutungamiri wenyika patakaita walkout ZCTU ZFTU ne Apex tese takaita walkout I think gore rakapera tikabva tanyora matsamba kumutungamiri wenyika kumahofisi avo kuti taakuda kuchionana nemi sezvo tatadza kuwirirana.
Saka isangano renyu rega here rakokwa kumusangano uyu re ZFTU?
Haisi ZFTU yoga iri kuenda ikoko, kuri kuenda masangano makuru. Tinoziziya tose kuti masangano makuru munyika muno anomirira vashandi iZFTU neZCTU neApex Council. So tisu tiri kuenda kunosangana nemutungamiri wenyika totaurirana nhunha dzedu.
Tiri kuona kuti mapiwa mukana wamagara muchichemera kwemakore maviri, chii chikuru chamuchaenda kunosvitsa kumutungamiri wenyika chamungati chiri kuchemerwa nevashandi?
Chikuru chandingade kuti mhuri yeZimbabwe nekuti vashandi vese vazive kuti chatiri kunotaurirana takaisa musoro pamwe chete ndechenyaya yekuti muhoro iko zvino hauchakodzera, hauchaita kuti uwanikwe uchibhadharwa nemaRTGS kana nemabhondi. Muhoro waakutongoda kuti uchibhadharwa nemaUS dollars. So ndo chini chatiri kunotaurira president ichocho kuti chiitwe. Uye kunofana kudeclare yatinoti national minimum wage inofana kunge iriko kuitira vaye vashandi vanoshanda kuma organizations asati ave nema NEC vanowanawo waro unovapundutsa. Chimwe chatiri kutaura futi chakasimba inyaya yekuti kumonopolizewa kuri kuitwa nyaya dzetransport. Zupuko haina right yekuti imonopolize through an individual irambidze mao makombi anokwanisa kunge achitakura vashandi kuenda nekudzoka kudzimba dzavo nevana vavo kuenda kuzvikoro nekuda kwemumwe munhu anoda kumonopolize zvinhu izvozvo. Zvinofanira kuitwa put to a stop nekuti zvipo pachezvaiti haikwanise kubata capacity yovashandi vanoswera vakamira vachizvimba makumbo vachizvimba ito nekumira. Zvinofanira kustopwa izvozvo. Hatidi kunyeperana kuti tine railway chitima. Chitima chinotakura vanhu chichienda navo kupi kwacho, hani chinongofamba chete nekune marailway lines uko kuna namufakosi uko. Vashandi vese munyika muno vanobva kumufakosi kove kuchitungwisa kove vekumaobra vekumebrain vekupi kwesoko. So ndozvo zvimwe zvatida kutionesane na president izvozvo. Nenyaya yecorruption, corruption inofanira kuonekwa ichiitwa put to an end. Isu takagadzirira kuvapa umboo neuchapupu zere wecorruption dziri kuitika mumaplant level through mashop steward members edu mumaindustry ese akafakachira nyika ino. Tinokwanisa kunge tichizviita izvozvo. So nyaya yecorruption tichaitaura zvakasimba kwete zvekumbonyarana zvezvi. Takanangana zvekare futi neudzvanyiriri wavepo modern slavery iri kuitwa nemachina vachiprotektwa nemasecurocrats. Zvinofanira kuti zvitaurwe once and for all. Toda kutora eclue kune zvekuitwa kuZambia. Muchina akaonekwa achiita abuse asingaite follow malabor laws, asingateedzere mitemo yenyika ino, ngaaite pack and go. Tinoda investor anoya muno achiestablish a win-win situation. Iye anowanawo pundutso, vashandi vedu vachiwanawo pundutso, nyika yedu ichiwanawo pundutso zvekare. Kwete vanhu vanouya vachitoita makeshift arrangement ekuita loot and corrode our people and dehumanize them. Izvozvo tinoda kuti tive clear kuna president kuti izvi sevashandi we are not going to allow that.
Ko vakasatora matanho ezvose zvamune mataura izvi, matanho apa yamunozotorawo imi sevashandi?
Vakasateerera zvinhu zvatinenge tataura navo izvi, vachazoona kuti shuwa 2023 vashandi vachaita vhota apathy kana kuti vanenge vaenda kunovhota vanonovhota vachiti no ngatichinjei tichade zvimwe.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yeZANU PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa neZuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende vakatadza kuwirirana pamusoro pevarayiridzi vakambomiswa mabasa. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League adzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, nikiti murazi zvakanaka vateereri.
Soko isika atesenda bako VOA Ndebele.